chinhu chakakosha zvikuru nekuti Zimbabwe pairi ukatarisa foreign policy yakataurwa naminister weforeign affairs and international trade honorable SB Moyo muna December statement foreign policy statement yao yaiti our trust will be to engage with everybody but our greatest focus will be within our neighborhood kureva kuti nyika dzatakavakidzana nadzo dzatinochidzana nadzo nyika dzinenge dzina maexperience atinoita isusu tine zvakawanda zvokudzidza tine zvakawanda zvokuchidzana nadzo kunyika idzi tikatarisa mukuru wenyika kuenda kwavo kuangola angola ine maminerals ane Zimbabwe ine madeveloped industries when it comes to maminerals iwayo angola ine oil nezvimwe zvakadaro zvinozimbabwe zvainokwanisa kuziva zvainokwanisa kubenefita from cause yaikwanisa kudzidza zvainokwanisa kudzidza kuzvimaneja aya ndifunga kuti pane anopokana kuti maitiro akaitika kumadiamond edu namaitikira anoita iwayo tine zvikuru zvokudzidza kuti industry yacho inoitwa sei
asika vamwe vamangwana vanogona kuti aiwa kudyidzana nenyika dzemusadhaki kwakakosha uye kucharamba kuripo zvakakosha apa ndezvekuti vamunangagwa nemamiriro akaita upfumi vange vachiedza kuti vadyidzane nenyika dzakabudirira idzi
mafungiro iwayo akaminama kana ari mafungiro okuti munhu ingotsvaga kudyidzana navanhu vakapfuma kupfuura vamwe vese dyidzanai nanyika dziri kuwest nokuti mukaenda kuafrica pana zvazvino kubatsirai ndifunge kuti kufunga ikoko tati vanhu ava vavatidzani vedu zvavandakaenda mazviri nezvavanoexperienza zvinhu zvatinoexperienza.